pamari yatinayo takangoti isusu tichaedza nepatinogona napo kuti titi bate maprovinzi ese emuZimbabwe, especially asiri mametropolitan. Kusvera nezuro takanga tiri kuMashonaland East, kwatakaenda kuzvipatara zvinokwana kuita 5 tichisiya zvinhu izvi. Saka nini tanga tiri kuMashonaland Central, ndokwatanoona kuMount Darwin District Hospital nekuKaranga. Mafambiro atiri kungoita ndeyekungoti patinenge tasvika, patinenge takwanisa kubata, nosvika tichipa vanorapa, tovasiyira zvekushandisa zvacho, tonanga pane imwe hospitari tosiya tichingodaro.
Rubatsiro urwu ruri kutambirwa sei vachari mamuri kufamba imomo?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvakawanda hazviko kunzvimbo idzi. Vazhinji vanenge vachitoshamisika kuti matifunga sei. Vanhu vari kutenda zvikuru nekubata basa kwatiri kuita nekushandisa mari dzinobva muvanhu zvakanaka tichivasvitsa, nekuti zvakangofanana neikoko kunana Mount Darwin. Vanga vachitiwo zvizhinji zvakaita sana N95 mamask aya havasati vazviona, saka vanga vachifara kwazvo kuti tarangarirwa. Munoziva ukanzwa vana mukoti vachitaura kuti zvizhinji tinonge tichitotyawo nesuwo kubata varwere, asi zvamaunza kudai tava kukwanisa kunyatsoshandawo takatisunungukei, zvinotibata mwoyo yedu, ende naivo vane kutenda chaiko kusingabviri.
Matunhu api amapinda amapa rubatsiro, uye ndeapi amunozotarisirawo kushanda nawo kana mawana rubatsiro munguva inotevera?
Pari zvino takwanisa kuenda kumaprovhinzi akati wandei. Taenda kuManicaland tikanosiya kuMashonaland West, tikasiya kuMashonaland East, tikanosiya kuMatabeleland South, nezvimwe zvatakasiya muBulawayo nemuMidlands. Saka iko zvino izvi I think tichange tichienda kunana Lupane mumazuva anotevera. Tikakwanisa kunge tichiwana zvakati wandei, tichapindawo munana Harare. Kwozoita nzvimbo dzimwe dzakawanda chose dziri kuda kubatsirwa, tinongonyorerwa tichinzi kuno kuGuruya hamusati mambosvika, asi tiri kungobatikana nokuti tinongonzwa kuti kune COVID. Unonzwawo vamwe vachiti isusu tiri kuno kumalipati. Saka kwakawanda kunoda kusvikwa. Ingori nyaya yekuti rubatsiro rwacho kana rusina kunyanyowanda, tinenge taakungoti patangobatawo toti tabata.